vaJoe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari kutaura ivo kuti vari kuisa masanctions zvirango zvoupfumi kuRussia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana neUkraine. Saka zvirango zvoupfumi izvi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yekuUkraine, kwozoita mutungamiriri weopposition muRussia vanavhauni vakashaikira mujere. America yanga yataura iyo kuti kana pakawana chinovawana vanavhauni ivavava, Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakavataura nechekare kuti mutungamiriri weopposition haafaniri kufira mujere, unofanira kuburitswa. Zvekare Russia haifaniri kuramba ichiindirira mberi nehondo yayo yekuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei, Profesa Masocha? Ndezvipi zvaitwa navaBiden?
Vaisa ivo mamwe masanctions zvekare, vataura mamasanctions zvekare anosvika kuma500 masanctions kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia, kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo vachange vachiroverwa zvirango zvoupfumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoupfumi. Kwozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoupfumi, pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vanga vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza, mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesapa, vacharoverwa zvirango zvoupfumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoupfumi. Hatifaniri zvekare kukanganwa kuti Russia yanga yakatemerwa zvimwe zvirango zvoupfumi zvinosanganisira kuti vasakwanisa kushandisa makadhi ana Visa ana Mastercard. Zvese kufambiswa kunoitwa mari zhinji dzinenge dzichifambiswa namakadhi ana Visa ana Mastercard vakaroverwa zvirango zvoupfumi. Hakuna mari inofamba inoenda kuRussia kana kubuda muRussia, kana kuti vagari vomuRussia vanokwanisa kunge vachishandisa mari dzinofamba neMastercard kana kuti neVisa card.
Sekuona kwenyu, Professor Masoja, zvirango izvi zvichabudirira here?
Izvi zvirango zvoupfumi izvi zvatemerwa zvekare Russia pamusoro pezvimwe zvirango zvoupfumi zvichaita kuti Russia inge ichibatwa mbira dzakondo. Handifunge kuti pane imwe nyika pano pasi yati yatemerwa zvirango zvoupfumi zvakaita saizvozvo, zvokuti kuramba kwayo ichipfuurira mberi nokurwisa Ukraine vachange vachizofunga ruviri rutatu kuti voramba vachizviita here kana kuti vombomira. Nokuti zvirango izvi zvaiswa izvi zvichaitawo kuti nyika dzimwe dzokunana European Union, kunana Europe, vana Britain, vana France, vana Germany, shamwari dzeAmerica dziitevo zvimwe zvirango, nokuti ndivana sawira vari kurwisa pamwe chete pamusangano weNATO unobatsira Ukraine. Saka vari kutsidzawo vaBiden kuti pamusoro pezvirango izvi vachaona kuti Ukraine yawana zvombo zvokurwisa Russia, apa Russia ichigwadamiswa nokuda kwamasanctions aya, Ukraine inofanira kunge ichipiwa zvombo kuitira kuti ikwanise kubudirira mukukunda Russia pahondo yaakuenda mugore retatu ichingorwiwa, Russia isingatereri kana United Nations zvayo, isingatereri masangano akawanda wanda okuti aiwa ngakutaurirwa hondo iyi ipere.